Isu maonere edu ndiye kuti nyangoti vemabhazi vazhinji vari kunyanyo vhetemutsa motikari izvo zvinozivisa upenyu hwevafambi panguva yakaoma zvokuti vanozopedzisira varasikirwa neupenyu. Isu tiri kutaura kuti dai hurumende yatambira chikumbiro chedu chekuti mabhazi anotakura veruzhinji nemakombi aiswa maspeed limiters kuti akasvika distance inenge yakatarwa kana kuti 80 anobva aguma muhighway muri kunyanya vhetemutswa zvakanyanyanya zvinozoita kuti zvikonzere tsaona yanga ichikwanisa kunge ichidzivirirwa. Zviri kureva kuti bhazi ratadza kunge richipopa mabhureki chaizvo chaizvo robva razoita unotunga dzimwe motikari dziri pamugwagwa zvozoita kuti vamwe varasikirwe neupenyu. Tiri kungogara tichingotaura kuti mahighway munoda police patrol, munodawo VID kuti inge ichigara irimo nguva nenguva.
Imi muri kungotarisa divi remapurisa neveVID, ko varidzi vemabhazi muri kuvatarisawo here panyaya dzetsaona idzi?
Tiri kuzvitarisa, ndosaka isusu takakurudzira kushandiswa kwemaspeed limiters. Tiri kutarisa saidzi vavo kuti ivo vanofanira kudzidzisa vanhu yatinonzi defensive. Madhiraivha mazhinji ari kudhiraivha mabhazi vane madefensive. Vamwe vacho semaongorero yatakabva kuita tiri kudhiraivhwa nevanhu vari kurwara chevo chevo, tiri kudhiraivhwa nevanhu vakadhakwa chevo chevo chevo. Zvese izvi hazvichitariswa izvozvizvi. Tinoda kuti kana dhiraivha aonekwa achivhetemutsa motikari amboonekwa kuti haana kudhakwa here, chii chiri kuitika, kana kuti ari kupuhwawo kunzi anofanira kushanda zvakanyanyisisa kuti pave nepundutso yatinoti matageti aya kuti varidzi vedzimotikari vari kuita sebhozi muaiwe mune makundano asingatomboita anokonzeresa zvinhu zvakati wandei, kudhondwa kwevanhu, kushungurirwa kwevanhu, vamwe vanenge vachimhanya vakateedzana vachimanyira vanhu. Saka ndozvimwe zvinhu zvatiri kuona kuti vanhu vemabhazi ava vanopawo futi matageti shande vavo zvinozoita kuti vange vachisangana netsaona.
Matanho apa amuri kutorawo pamusoro petsaona idzodzi?
Matanho atiri kuita isu sepassenger association yezimbabwe tiri kuendesa petition kuparlamendi. Takaona zvakakodzera kuti isusu sesangano rinomirira vanofamba nemuchovha tiendese petition kuti tichengetedze upenyu. Takatarisa netsaona dziri kuwanda mupetition medium, takanyorawo nyaya dzemaspeed limiters idzodzo kuti dzinonge dzifanirwe hurumende inofanira kutambira chitemo chedu chataisa isu sepassenger association vagadzirise mutemo uri kuda kungogadzirirwa padiki diki chaipo chaipo kuisa kuti hapanonzi endi pakanzi kana kushandisa zvakati maspeed limiters nemaspeed monitors panenge paakunzi maspeed limiters nemaspeed monitors zvinofanira kushandiswa zvese nguva imwe chete iyoyo. Ndizvo zvatiri kutarisa.